Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omusle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 13/2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hazvina kutishamisa kuti pakabikwa mbodza. Hazvina kutishamisa kuti paitwa report pasina voters roll, paitwa report pasina census report. So hatinyanyi kushamisika, asi tichagara musi weMande toona kuti tichafamba sei nekuti Tuesday tinenge takurovana navo muParliament.
Komiti yeParamende yaiongorora gwaro rezeki rekutarwa kwemiganhu ichashandiswa pasarudzo inotura zvayakawana kuParamende ichiti zeki haina kutevedzera bumbiro remitemo. Apo mapurisa ari kuti akasunga vamwe vanhu vane chekuita nemhirizhonga yekumurehwa North, bato rezano PF rinokurudzira nhengo dzaro kuti dzitsvage rutsigiro murinyararo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yakadongwa neParamende kuti iongorore gwaro rekutanga rekutarwa kwemiganhu ichashandiswa pasarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC Preliminary Delimitation Report yatura zvayakawana kuParamende nhasi uye inoti ZEC haina kutevedzera bumbiro remitemo uyewo zvakawanda zvaisina kuita zvakajeka nekudaro zvese izvi zvinofanirwa kugadziriswa kuti gwaro iri rishandiswe pasarudzo pasina mutauro. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Tachigaro vekomiti iyi vapupuraito Gareth Vezanu PF vanoti ongororo yavo yavakaita vachibatsirwa nenyanzvi uye kubvunzurudza ZEC pamwe nenhengo dzeParamende yaradza pachena kuti ZEC haina kutevedza bumbiro remutemo uye haina kuita basa rayo zvakajeka. Vanoti ZEC haina kujekesa kuti yakatara miganhu yayo sei uye hainawo kujekesa pamamepu ayo kana kuburisa pachena nzvimbo dzichavhoterwa mumatunhu akasiyana-siyana. Vatogare pevanoti ZEC yakavaudza kuti yakashandisa gwaro revavhoti vachiti yaifanira kushandisa gwaro rezvakabuda mukuverengwa kwevanhu renational census pakutara miganhu iyi sezvinotarwa nebumbiro remutemo kwete gwaro revavhoti. Vanoti nokuda kwaizvozvo ZEC inofanira kugadzirisa gwaro iri nekutevedzera mutemo wenyika.
It is the committee's considered view that all the issues raised in this report, particularly those that are inconsistent.
Maonero edu ndeyekuti zvese zvinopokana nebumbiro remutemo zvinofanira kugadziriswa pasati paitwa gwaro rekupedzisira.
Mumwe vatevedzeri vemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vatenda ibiti vaudza Studio 7 kuti havana kushamiswa nezvataurwa necommittee yavatogarepi.
Hazvina kutishamisa kuti pakabikwa mbodza. Hazvina kutishamisa kuti paitwa report pasina voters roll, paitwa report pasina census report. So hatinyanyi kushamisika, asi tichagara musi weMande toona kuti tichafamba sei nekuti Tuesday tinenge takurovana navo muParliament.
Mutungamiriri weMDC vaDouglas Munzora avo vanove nhengo yekomiti iyi vaudza Studio 7 kuti ZEC inofanira kutara miganhu ichishandisa uwandu hwevanhu vese vari munzvimbo kwete vanhu vakanyoresa kuvhota chete.
Naizvozvo isu sebato reMDC tiri kuti ripoti yeZEC iyi ngaiitwe patsva tichitarisa uwandu hwevanhu vari munzvimbo imwe naimwe.
Vamunzura vanotiwo zviri pachena kuti ZEC haina kutaura nemadzishe uye inofanira kutaura nevana vese veZimbabwe kusanganisira madzishe kuti ibude negwaro rinopadza munhu wese. Vanoenderera mberi vachiti hazvina uchenjeri kuenda kusarudzo negwaro reZEC iri.
Tine muenzaniso weBulawayo. Bulawayo mukaitarisa ine dzimwe nzvimbo dzisiri muwadhi, dzisiri muconstituency, dzisiri mumiganhu. takatari saipapo tikaona kuti muri zingakwana 3000 muguta reBulawayo adzina padzakaiswa zvichireva kuti havakwanisi kuvhota.
Zvimwewo zvisina kupadza komiti yeparamende iyi inyaya yekuti gwaro rakatorwa kumutungamiri wenyika rikazoendeswa kuparamende rainge risina kusainwa nemakomishina ese ezek, uye rainge rakasainwa nasachigaro chete Justice Priscilla Chigumba nemutevedzeri wavo Varoti Nsimukai Kiwa. Tabvunza vakiwa kuti vachakwanisa kugadzirisa gwaro ravo here sezviri kukurudzirwa vakati.
Hungu tichaedza pose patinokwanisa kugadzirisa kana zviri pamutemo.
Nhengo dzeparamende kubva kumatare esenate nenational assembly dzichazeya gwaro rakaburitswa nead hoc committee iri nemusi wechipiri nechitatu svondo rinouya, uye paramende ichitumira chisungo chayo pamusoro pegwaro rekutanga rezeki iri kumutungamiri wenyika nemusi wechina. Kurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vanoti kana paramende ine zvichemo ichazvinyora pasi yozviendesa kumutungamiri wenyika kuti vazivise ZEC. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pete Sairwanya vaudza Studio 7 kuti gwaro rekomiti yeparamende raratidza pachena kuti ZEC haikwanise kuitisa sarudzo dzakachena munyika.
Kana tichida kutaura paseya ZEC nezvayaita izvi vanofanira kudzingwa vese.
ZEC inosungirwa nemutemo kuburitsa gwaro rayo rokupedzisira kana kuti final delimitation report musi wa28 mwedzi uno kuitira kuti rikwanise kushandiswa musarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mapurisa anoti asunga vamwe vanhu vane chekuita nemhirizhonga inonzi yakaitika kwamurehwa svondo rapera, uko nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzinonzi dzakarohwa nevanofungidzirwa kuti inhengo dzeZANU PF, kunyange hazvo ZANU PF iri kuramba mhosva iyi. Zvichakadai, bato reZANU PF rakurudzira nhengo dzaro kuti dzitsvage rutsigiro murunyararo pamberi pesarudzo. Mutore wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Mapurisa akazivisa nezuro kuti akasunga vamwe vanhu vaviri vari kufungidzira kuti vane chekuita nekurohwa kwenhengo dzebatiro CCC kumurehwa North svondo rapera. Mapurisa eZimbabwe Republic Police akazivisa kuburikidza nedande mutande ravo reTwitter kuti akasunga vapoka Chigu avo vane makore 34 ekuberekwa pamwe navadignity nadzo vane makore 31 chete maererano nemhirizhonga iyi. Mapurisa akati achiri kuferefeta kuti abate vamwe vari kufungidzirwa kuti vane chekuita nekuzvambaradzwa kwenhengo dzebato rinopikisa iri, idzo dzakaburitswa pavhidhiyo riri kutenderera pamadande mutande akasiyana dzichirohwa neshamhu nevanonzi nebato reCCC inhengo dzeZANU PF. Asi bato reZANU PF rinoti hadzisi nhengo dzaro dzakarohwa vanhu ava, sezvo bato iri richiti hapana chiri pavhidhiyo iyi chinoratidza kuti inhengo dzeZANU PF. Kusungwa kwakaitwa vakachegu navanadzo kwave kureva kuti pave nevanhu vatatu vasungwa kusvika pari zvino vachinzi vane chekuita nemhirizhonga iyi, zvitevera kusungwa kwakaitwa vaneva Chimutashu vane makore 64 ekuberekwa. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 parunhare kuti vachiri kutsvaga vamwe vanhu 14 vari kufungidzirwa kuti vane chekuita nemhirizhonga iyi iyo yakasiya chembere neharahwa dzakuvara. Asi vaNyati havana kuda kutaura kuti vasungwa kusvika pari zvino vachamiswa rini pamberi pematare kunze kwekungoti vachatevedzera zvinotarisirwa pamutemo pamusoro pekumiswa kwevanhu mumatare kubva nguva yavanenge vasungwa. Zvichakadai, vakafanobata chigaro chemutauri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vati pane nhengo dzebato ravo mbiri dzakarohwa zvakaipisisa nezuro kuGoromonzi nevanofungidzirwa zvakare kuti nhengo dzeZANU PF mushure mekunge dzaburitswa mubhazi radzanga dziri iro rakanga rakatakura vanhu vaienda kunonyoresa kuvhota. Muzvare Mahere vati pakapambwa vanhu vaviri vakazvindikitwa nevanofungidzirwa kuti ndevechidiki vebato reZANU PF.
Bhazi redu rakablokwa nevakomana veZANU PF mayouths and then kwaka kidnapwa kana kutorwa vaThomas Mugwagwa navatarisa ijeke and pavakazodzoka vakazodzoswa varohwa musana wese waita red nekurohwa.
Asi murongi wemisangano muZANU PF vaMike Bima vaudza vatori venhau kuti bato ravo haridi zvemhirizhonga. Vakakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzitsvage rutsigiro murunyararo pamberi pesarudzo dzegore rino. vachitivera zhinji vavhotere vanhu vanoita zvetsimbo mugotsi.
Kana vanhu vachida kuvhoterwa, vanoenda vachinotaura nevaya vanovhota, vachivaudza kunaka kwomusangano weZANU-PF, vachivaudza mabasa akanaka ari kuitwa neZANU-PF, vachivaudza kuti ZANU-PF ndiro bato rakauyisa independence muno. Saka izvozvo ndo zvinoita kuti vanhu vauye kuzotivhotera. Havauyi kuzotivhotera nokuda kuti varohwa, havauyi kuzotivhotera nokuda kuti vachitsidzirwa.
Kunyange hazvo bato reZANU-PF riri kukurudzira runyararo, Muzvare Mahere vati bato iri rinoita zvekuruma richifuridzira segonzo ndokukurudzira mapurisa kuti aite basa ravo asina divi raakarerekera. Vadima vakurudzirawo vemapato anopikisa kuti vasaite zvemhirizhonga pamberi pesarudzo. Vadima vakurudzirawo kuti bazi rinoona nezvinoitika mukati menyika pamwe nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuti vatange zvakare zvirongwa zvekufamba vachipa vanhu zvitupa nekuvanyoresa sevavhoti, vachitipa nevanhu vakawanda vasati vakwanisa kuita izvi zvikuru sei kumaruwa.
Dai veHome Affairs vatibatsira kuti tiwane vanofamba vaya vachisvika panzvimbo dziri pedyo nepanogara vanhu kuti vakwanise kuti vanhu vawane zvitupa, vanhu vawane mabirth certificate.
Hatina kukwanisa kutaura neveZEC pamwe negurukota rezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe kuti tinzwewo mativi avo pakurudziro yeZANU-PF iyi sezvo nharembozha dzavo vose dzanga dzisiri kudayirwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakaremara kusanganisira vana vadiki zviri kugara pavanhu vanodarika mazana maviri. Zviri pavanhu vanodarika mazana maviri vakadzingwa kubva pane imwe kereke yazvaipotera iri muJohannesburg muSouth Africa, uye zvinoti zvave kunonga svosve nemuromo. Vapoteri ava vanonzi vakadzingwa nevanhu vaizviti ndeve Operation Dudula, avo vari kurwisa zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri muSouth Africa vachiti ngazvibude munyika iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Amai Mwaila Musoja, avo vane vana vana vavanogara navo muSouth Africa vasi vachibva kwamanyene kuChivhu, vaudza Studio 7 kuti vanhu vakavabvisa paimba yemuturukidzwa iyi vaizviti vanhu veOperation Dudula.
Vaiti ivo vanhu veDudula time yavakasvika iyo vachidedzera dedzera. Pari zvino vakatidzinda vakatora zvinhu zvedu. Vaiti taimira tarara votora zvinhu zvedu usiku. Inini ndiri mai vane vana 4. Vana vacho pari zvino havasi kuenda kuchikoro, havasi kuenda kuchikoro. Nenhau yakaitika paelisi paki iyoyo. Nekuti takasiyiwa tisina kana chinhu, tisina kana chinhu. Kana pekutangira hatina, famiri saizvino hatina kana pekutangira.
Amai Musoja vaigara paMusibi House kuDonfondein muJohannesburg vasati vadzingwa masvondo matatu adarika. Semuna anorarama nekupema muguta iri, amai Musoja vaenderera mberi vachiti vari kuomerwa neupenyu. Hatina kukwanisa kubata miri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi sezvo vange vachinzi vange vasiri muofisi. Sadzigaro Operation Dudula vaDen Hadebe vati tivatumire mibvunzo panendemutande reWhatsApp asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Sangano reAfrican Diaspora Workers Network rinotungamirwa naDr. Janet Mnakamwe rinoti riri mubishi kuedza kutsvaga rubatsiro kuti rurerutsire vakadzingwa ava.
Saka takazokwanisa kufonera consulate, vakatumira iwo nhume dzavo vakauya kunoongorora kuti zvakamira sei. Vakatiudzawo kuti chavanokwanisa kubatsira kuronga zuva rekuti avo vakarasikirwa nemagwaro avo vakwanise kuuya vaaplaye mamwe magwaro. Asi zvichakangodaro vanofanira kunge ine ma300 randa nodiwa emafomu kuti vakwanise kuapply nekuprosesirwa. Saka takangomirira kunzwa kwavari.
Chimwe chizvarwa cheRwanda icho chine makore 14 chichigara muSouth Africa vaJoseph Maniragena vaudza Studio 7 kuti vari kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe izvi.
African people should
vanhu vemuAfrica vanofanira kuita mushandira pamwe mukurwisana nerusarura, nekuti nhasi vekuZimbabwe vari kushungurudzwa muSouth Africa, asi mangwana zviri kuitika zvinogona kuitikira vanhu vekuCongo kana Nigeria. Saka takafanira kubatana sevanhu vanhu vamwe chete.
Kereke Central Methodist Johannesburg yange ava nemakore ichibatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvakanopotera kuSouth Africa nenyati zvematongerwa enyika kana kusamira zvakanaka kwoupfumi. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Sangano renhau reZim Live rinoti murume mumwe chete afa mushure mekupfurwa kwevanhu vane chitsama vanosanganisira mapurisa pane rimwe sowe reJohan Masowe mubhuku rekwane Gombwe pasi paishe Ruzani kuhwedza. Sangano iri rinoti apfura vanhu ava mumwe murume anofungidzirwa kuti aimbove mupurisa. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi. Asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezveutano muMalawi, amai Kumbeze Kandodo Chiponda vati denda rekolera rakaipisisa ratirabata Malawi kwenguva yose rauraya vanhu mazana manomwe nemakumi mashanu kana kuti 750. Vati nyika yavo yakaona vanhu zviuru makumi maviri nezviviri nemazana manomwe nemakumi mashanu nevapfumbamwe 22,759 vachibatwa nedenda iri kubva zvaratanga muna kurume wegore rapera. Gweta guru rehurumende yeAmerica kana kuti Attorney General Merrick Garland neZuro vakadoma chikwata chakakosha chinopa mazano kuti chiferefete kuti magwaro ehurumende anofanirwa kunga akachengetedzwa akaguma sei ave kuchengeterwa kumahofisi aimboshandiswa nemutungamiri wenyika vaJoe Biden ari muWashington pamwe nekumba kwavo kuWilmington mudunhu reDelaware. Vamwe varimi lekumatunhu ekariba Sanyati neHurungwe kumashonaland west pamwe nemamwe matunhu emunyika yose vanoti kusvika pari nhasi havasati vawana zvikwanisiro zvekurimisa zvinopiwa pachena nehurumende sezvavakavimbiswa. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Senzere yekupedza dambudziko renzara iyo yanga yatekeshera munyika, hurumende yakavamba zvirongwa zvakawanda zvinosanganisira kuwanisa varimi zvikwanisiro zvekurimisa zvakaita secommand agriculture, presidential input scheme nepfumbudza. Asi zvirongwa izvi zvinogara zvichisangana nematambudziko gore negore anosanganisira kugoverwa kwembeu nefotereza kuvarimi, mvura yaturika kare, kupiwa mbeu pasina fotereza kana kupiwa fotereza cheche pasina mbeu. Gore rino kusvika pari zvino vamwe varimi vekune matunhu eMashonaland West pamwe nekune mamwe matunhu makuru munyika akaita seMashonaland Central, Mashonaland East neManicaland vanoti havasati vagoverwa mbeu kana fotereza kunyange hazvo nguva yekunge vaisa mbeu muvhu yafamba. Mumwe murimi wekusanyati asati awaniswa mbeu ndivatichaona rambane pasi. Varambane pasi vanoti vari kupiwa zvikonzero zvekuti migwagwa haisi kufambika, asi vanoti zvishoma zvakambouya zvakapiwa nhengo dzebato rezanu PF chete.
Havatati vapedza varodza kutiitira zvachose kana zvoti hakutori namarumu, asi vari kutoita zvavo, mune mumwe mavarita vachienda vachipa vanhu vavo zvanu.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe murimi wekumola kukaripa vaJohn Masaba avanoti vari kunziwo vabhadhare mari dzekutakurisa zvikwanisiro izvi kubva kukaroi iyo vasina mari sezvo nzvimbo yavo iri kure.
Kutwai kuti motikari hanzi mavana vemotikari vari kuti tiri kugumira matenge takawirira hanzi zvinhanzi zvinogumira matakawirira nemugeni gavhumendi kakauswa kwana mura vane vakutevedzera mari dzematransport kesvika ikokoko zedizeri hanzi vanova vamachodidizeri chete kwete kuswa kwana mura kanga vava kwana mura chete akuti nemakwedzera mari dzamabhazi saka munhu angachitakura mahara izvonoswa kwamura nditangisai.
Asi ZANU-PF vanoramba zvipomerwa izvi vachiti bato ravo harisi iro rinotungamira nyaya dzekugoverwa kwezvikwanisiro izvi. Mukuru anoona nezvekurima mudunhu remashonaland west amai Siena Makaza vanoti sebazi rehurumende vari kutadza kufambisa zvikwanisiro zvekurimisa nekuda kwemigwagwa isiri kufambika zvakanaka nekuda kwekuparadzwa nemvura iri kunaya.
Transporters are shunning to the summer input. Saka pati kuwana support is in the Makande. Tiakovu, Usambakaruma, Mola, Negande.
Gurukota rezvekurima vaNchas Masuka vanotiwo dambudziko remigwagwa isiri kufambika riri kuonekwa kune mamwe matunhu anosanganisira Midlands. VaMasuka vanoti hurumende ichatumira motokari dzemauto kuti ndidzo dzitakure mbeu nefotereza kuendesa kunzvimbo dzisiri kusvikika idzi.
Is to be able to deploy GMB trucks or army trucks. Could you organize with the GMB and the army?
Ticharonga kuti mbeu nefotereza zviendeswe kuvarimi vari nzvimbo dziri kure nemotokari dzeGMB nedzeami.
Pane kusabhadharwa kwevanotakura zvikwanisiro izvi nenguva iyo iri kusimudzwa nevedzimotokari, VaMasuka vanoti vanotakura ava vanofanirwa kuziva kuti hurumende inononoka kubhadhara, nekudaro vanofanirwa kushanda vozopiwa mari dzavo pashure.
We will pay as government. We don't pay there, but we will pay. So you either don't do business with us or do business and know that you will be paid.
Hazvinei nekuti hurumende inononoka kubhadhara. Pekupedzisira ichangozobhadhara chete.
Kunonoka kupiwa mbeu nefetiraza kunonzi kuchaita kuti vamwe varimi vatadze kurima, sezvo pavanozopiwa zvikwanisiro izvi mwaka unenge wafamba zvekuti zvirimwa zvavo hazvizosviki. Izvi zvinonziwo zvichaderedza gohwo ravo sekutaura kwemutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union of Zimbabwe amai maiwepgt.
Kunonoka nekukundikana kusvika kwemainputs kuvarimi kunoita kuti gohwo rikanganisike nekuderera, nemhaka yokuti varimi vanenge vave kushandisa mbesa dzemudura nemurakwani zvinoita kuti hudyi hwembesa hutsikire zvichideredzawo gohwo. Kana kuti varimi vanobva vakundikana kutodyara mbeu pamusana pekusawana mbeu dzacho namafertilizer. Kurima kunoda kugadzirira nenguva nokuti varimi vazhinji vemumaminda midiki nemumaruwa vanorima vachishandisa mvura yemudenga.
Amai Makaza vakatozivisa kare kuti dunhu remashonaland west rinogona kutadza kudyara chibage mahekita zviuru mazana matatu ane makumi matanhatu kana kuti 360,000 hectares dziri kutarisirwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino nhasi tine hurukuro nemuimbi wechidiki achiri kusimukira Daniel Robert Mackey, uyo anoti ari kuruka damba refuidzva rine nziyo gumi dzaanoti achapakura dzese kana dzaibva. Muimbi uyu anoti vabereki vake vakamurerera mumagitare zvekuti akatanga kuridza ngoma dzemagitare achiri kakomana kemakore matatu. Ngatirwiye nhoroondo yeupenyu hwake mune zvemagitare muhurukuro yaaita naIvan Zvininga weStudio 7.
Vabereki vangu vese vaiita zvemagitare, mai vangu vaiita zvekuimba, baba vangu vaibva magitare, ende zvakandipawo that push yekuda kuitawo izvo.
Pano wataka kura tichinzi wa isu ainzi Josh Maker iro wa oma gitare munu mziwe. Saka shiri muropa kaisu.
Sakara muropa.
Saka parizino ma project amuru kushanda na onde api.
Parizino pano ma projects andro kuda kushanda na o wana kushanda na o wangu ma artists like Geritai and wanecha Josh Maker and niwangu wakawanda wanda o and chabudi so like album sa chabudi so muna nana match ringiri vifutanga safe ma platform sister noti I have made it.
Okay, mama, I made it. Tuku kuona.
Pageta zimbozi noita tunosvika 10.
Yeah.
Zimwe dzacho dzenge dziti Mwari munogona. Ndo imwe song iri very iri pamoyo pangu chaicho. Nenguva ino.
Mirai muchiri papapo. Musamba wenyimi mimi saka muri kuti chii? I gospel here kana kuti muri kusanganisa?
Inini ndivi andingati ndi gospel but tingati tiri paku preda
Pane kataka terera mazula pera apo pataka nzwa nezwe nyako ikanonzi chii mbotuza inezwa kombicha
like akaka njuka chekutanga kangu kanonzi he loves me so miyoyo dote da gwari yosi ndamu mayusu manduwa kumbawane wanu kutu senda gwari zungutu tipusha kuti tirambe tichingo ita tirambe tichingo ita kuti simbisa kuti hayo chipo chaipo chaipo
vari kunzwawo mumanzi vanoda kukutsvagai vanoda kuzotiuyai mumbotiroverawo vanoda vanokuwanai kuti
vanondiwana pa Toti Instagram Vita Irunzi pa Instagram MK Wavy spelling is M K W A D E Y. Pa ma songs anuanika pa YouTube. Same thing is Wavy official. Mukupa mume wana YouTube makenda pa Instagram yangu oro pa Facebook. Pa Facebook is Daniel Mac. Mukupa mume kwa sababu dibata.
Paka Jacob. Chiti uzai song imwe chete. Yatcharova nasi sense visa vatereri vambonzwa kuti ayo Daniel ana kumira mushi
song inonzi he loves me ndiyo wani yandakabudisa yandakatanga kubudisa and angwachateravo nezvakadaro
for the first time in my life I feel love growing in my eyes. The same old that was cold and lifeless. Now it fills with joy and happiness because of his love. Because of his love. Yeah.
Muimbi wechidiki achiri kusimukira Daniel Robert Maker manzwa achiita hurukuru na Evans Dzininga weStudio 7 ari muTexas muno muAmerica. Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM manheru anhasi apo tiri kutaura nezvakawanikwa nekomiti yeparamende yevanhu gumi nevatatu yaiongorora gwaro rakaburiswa neZEC rekutanga rekutarwa kwematunhu rePreliminary Delimitation Report iro rasviswa kuparamende nhasi. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Sezhungu edu ya pera regaiti mbotarisa misere na uza nasi. Komiti ya kadongwa neparamende kuti iongorore gwaro re Zimbabwe Electoral Commission rekutanga rekutarwa kwemiganhu inotura zvayakawana kuparamende ichiti ZEC haina kutevedzera bumbiro remitemo. Apo mapurisa ari kuti akasunga vamwe vanhu vane chekuita nemhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika kumurehwa North. Bato rezano PF iro riri kupomerwa kukonzera mhirizhonga iyi rinokurudzira nhengo dzaro kuti dzitsvage rutsigiro murunyararo. Tabva tasvika kumaguma echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. anokuoneka nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC. Ndikusiyai mina Gaino Gumede Saidi.
Toku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 13 zibandlela 2023 ngokeyino kumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje
i report leyana nxa ibuya izekhi ithikithi njengephaliyamende lelizwe lonke, sicela likhangele ukuthi abantu esababhalisa ukuvota bayi 5 million something. Ibisisitho njalo ukuthi kuprovince enje kulabantu abangaka.
Ikomiti yePhalamende ebekwe ukukhangelisisa ugwalo oluqoqwe ngabe Commission ezec ole preliminary limitation report. Ithi ugwalo lolu aluhambelani lesisekelo sombuso welizwe.
Kodwa ke singakukhangelelanga ukuthi umuntu amise umsebenzi ongalandelwanga izindlela lezinqumo eziqondileyo ngenxa yokuthi mhlawumbe kuvikelwa abanye abathile.
Izakhamizi zakobulawayo zamukele ngembono ehlukeneyo ukumiswa umsebenzi kukamqondisi obona ngezempilakahle kumansipala walelo dolobho uDokotela Edwin Sanda Mzingwane. Kuhlelo Woza Friday kulivikisi leqembu elicula umdumo kamaskandi eliziviza ngokuthi 2+2 umkhando ozikhandayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo weStudio 7. Ikomiti yePhalamende ebekwe ukukhangelisisa ugwalo oluqoqwe ngabe Commission eZimbabwe Electoral Commission olu delimitation report. Ithi ugwalo lolu aluhambelani lesisekelo sombuso welizwe, ngakho-ke ithi kumele lwenziwe kakutsha. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embikweni owethulwe lidale lePhalamende namhlanje, ikomiti le ithi kakuzange kulandele isisekelo sombuso, ikakhulu ekusetshenziseni kwenani labantu ababhalisa ukuvota lenani labantu baseZimbabwe. Iphalamende ithi bekumele kusetshenziswe ugwalo lwenani labantu abaseZimbabwe olwe-census lona olungazange lusetshenziswe ngesikhathi izeki ikhipha imingcele. Obeke ukomiti leyi umnumzana Prince Dubeko Sibanda uchasisa kabanzi ngalumbiko wabo.
Iripoti leyana nxa ibuya izekhi ithikithi njengephaliyamende lelizwe lonke, sicela likhangele ukuthi abantu esababhalisa ukuvota bayi 5 million something. Ibisisitho njalo ukuthi kuprovince enje kulabantu abangaka. Kodwa ikomiti kayizange ke ithole ithuba lokuthi icubungule ukuthi kambe lawa mafigures akhulunywa ngawo aphuma ngaphi. Nxa kulethwa i-draft report ye-delimitation, kuqakathekile ukuthi izekhi ibuye le-voters roll eyiyo etshengisa kahle kahle ukuthi abantu abayibo ababarejista ukuvota ku-constituency lange-constituency bangaki.
Uqhubeke esithi okukhitshwe yilolu gwalo kakulani lokwamabandla ezombusazwe.
Ama-recommendations aphume ku-report leyana nama recommendations aphume ngokuvumelana ephakathina kwamalunga committee ad hoc. Ngakho ke wona lawo hayi sizakhuluma ngawo njalo sizawaphinda. Kuyini esasikuzwisisa njengamalunga ead hoc committee kulawo ma recommendation?
Obona ngezokhetho kubandla le-CCC unkosikazi Ellen Shiriyelenga uthi njengebandla bathemba ukuba abakhalaza ngakho kulungisiswe.
Sizalandela iprocess njengoba ifakwe emthethweni ukuthi ngawo sizabona impumela yephalamende ukuthi kuyaphuma njani, then ife sizabona ukuthi hayi ine-proposal action.
Ingcitshi wezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo osebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uthi kumele kube lokuzisana phakathi kwezek labamabandla ezombusazwe.
Political science masikhangela indaba zokuvota lokungena embusweni. Sikhangela kakhulu ukuthi ngubani olamandla okudetermina ukuthi mbani ovotayo mbani ovotile. Ama issues abareza mina nje political science ngiyazwisisa. Ngoba nje ngikhangela ama-results e-delimitation report kutshengisa ukuthi izeki kathi create ama-constituencies kuma-areas angani ale iZanu-PF apha yini.
Ikomiti ezahlolisisa ugwalo lolu olujulileyo inekhokhelwa ngumnumzana Pupiraito Gwarepi obona ngokwenzakala kubandla leZanu-PF edayele ephalamende. Ugwalo lolu luveza ukuba kuzachubekela phambili kulezigaba ezedlula amakhulu 2210 constituencies. Ezinye izigaba zibanjaniswe lezinye ngenxa yenani eliphansi labavoti ukuthi njalo kwengweze ezinye okulabantu abaningi ababhalise ukuvota. Lolu gwalo lwe-preliminary delimitation report lutshengisa ukuba isigaba seHarare sesinezigaba loba ama-constituency angamashumi amathathu njalo izigaba ezinjenge-Warren Park lasekambuzuma kazisekho. Isigaba seHarare silezinye ezintsha ezigoqela esehunyani, Churu, Bodiriro North le-South kube sokusiba lase-Epworth North le-South. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngembono ehlukeneyo ukumiswa umsebenzi kukamqondisi obona ngezempilakahle kumansipala walelo dolobho uDokotela Edwin Sibanda Mzingwane. Lokhu kuza ngesikhathi ugatsha lwakhe luphakathi kokulungiselela uhlelo lokulondoloza ukuhlanzeka kuleli dolobho. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Umabhalane wekhansili yakoBulawayo umnumzana Christopher Dube walile ukuchaza imbangela yokumisa uSibanda umsebenzi ethi uzakhuluma ngemva kophenyo lwekomidi ezahlolisisa ukumiswa kwakhe.
Issues of staff need are not for discussion in public.
Umabhalane weBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi uma kulandelwe izinqumo zokumiswa umsebenzi kulungile angabi ludlawo lokonakalayo edolobheni.
Kodwa ke singakukhangelelanga ukuthi umuntu amise umsebenzi kungalandelwanga izindlela lezinqumo eziqondileyo ngenxa yokuthi mhlawumbe kuvikelwa abanye abathile. Indaba le yokumiswa kukadirector we-health kungakuyikuthi kulandelwe izinqumo njalo kungakuyikuthi umsebenzi bewehluleka. Siyinhlanganiso ke siza kwemukela khona kodwa ke sikukhuthazayo ukuthi kulandelwe zonke izinqumo njalo kulandelwe zonke izindlela okumele umuntu nxa emiswa zilandelwe kungazi kwathiwa abesesiba yilo ke udlawu oluzama ukuvikela okuba ongabe kusenzakala edolobheni lakoBulawayo kunokuthi kulungisiswe lokho okungabe kusonakala.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uchaze ukuba amalungelo oluntu ezisebenzi engephulwa mahlayana lidolobho elehluleka ukulondo loza idolobho.
Izisebenzi zonke kumele zithathwe ngendlela efanele ukungakhathalekile ukuthi umuntu yini. Ngakho ke kuyabe kufanele ukuthi i-council noma ngubani umuntu nxa emiswa umsebenzi amiswe ngendlela yomthetho akhuzwe ngendlela yomthetho nxa kukhona okubi akwenzileyo. Silethemba ukuthi i-council izalandela yonke imithetho ihloniphe amalungelo wonke efanele awahloniphe awezisebenzisayo.
Ukumiswa umsebenzi kaDube kuthiye iningi likhakhamele ngoba bebekhangelele ukuba aphuthe uhlelo lwakhe lokulondoloza ukuhlanzeka edolobheni leli esalinde ukuthola usekelo olwe Joint Operation Command ngoba sekulendawo i-council ehluleka ukuzifinyelela kubikwa sesisezandleni zabathile. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yakoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje namhla ikhansili yakoBulawayo yabele abaswelayo izipho zokudla lempahla ehlukeneyo ngaphandle kohlelo lukameya waleli dolobho ngaphansi kohlelo lukameya waleli dolobho olwe-Mayor's Christmas Cheer Fund. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Bekuyinjabulo enkulu lamhlanje kobulawayo izakhamizi lenhlanganiso ezizimeleyo betholiswa izipho zokudla lempahla eSmall City Hall. Ekhuluma ngemva kokwabela lezi zipho, umeya kobulawayo uCouncillor Solomon Mguni ubonye kakhulu amankampani abelule izandla besipha izipho zemali ukudla lempahla.
Sithole imali engange 2.8 million zimbabwe dollars imali esikhayele besokusithi kuma US dollars sithole 4000 kusiya khona ababeapply singathi ama beneficiaries ade edinga uncedo afika 8000 ukathi senelise ukuthi sincede abangu 1300 singathi lezi zakhamizi ezidubhekileyo kathi imizi engu 13 yele yimizi singathi ama children's home, old people's home nabanye abanjalo njalo ama institutions ama charity institutions.
Ilunga lekomiti ebona ngeBulawayo City Council Mayor's Christmas Cheer Fund uNkosikazi Lois Mguni Madlala uthe langqase kunzima ngomnyaka odluleyo kodwa amankampani akobulawayo azamile.
Okuningi kathesi into ehluphayo akunamali elizweni lethu. Isifiso sikhona abaningi baphile khonokho abalakho bacephulile banika khonokho abalakho ukuthi siniyese kwabanye lapho abangelabi.
UNkosazana Giriabile Nare oyamukele impahla emele intembeni Old People's Home ubonye kakhulu esithi kuzanceda amakhehla lezalukazi abazigcinileyo.
Right, sina njengentembeni lama inmates ethu siyabonga kakhulu ngesipho leso esisitholileyo. Truly it will make a difference. Sizabanika okhulu, sizabatshela ukuthi sivele ngaphi. Hayi, ngikhawumamela. Silesiki isikili, ogogo bangu-32, okhulu bangu-28.
UMajor Dominican Nkomo webandla le-Salvation Army laye uveze injabulo enkulu ngesipho abasitholileyo.
Silesibongo esikhulu kakhulu kumeya. Njalo iminyaka yonke vele basenzela izinto ezifanana lalezi. Ngakho ke siyabonga. Sengathi iNkosi ingagcina abakhokheli bethu izikhathi zonke ukuze baqhubekele phambili bekhumbula laba abaswela ngale ndlela. Thina njengemizi egcina bonabo abangu-34 abakhona manje Ralston omama labo baba behlangene.
Ngimele umsakazi weStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Amazwi alandelayo aveza umbono kahulumende weleMelika.
Umanyano weRussia ongomunye wamalunga angangela kuguqulwa awumkhandlu wezokuphepha omanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations Security Council wephula izinqumo zomkhandlu lo okusobala ngokuthenga izikhali elizweni leDemocratic People's Republic of Korea kumbe iDPRK kanye lakwele Iran empini yodlakela eqhutshwa ngeleRussia kwele Ukraine. Inxusa leMelika kumanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield uthe lokhu kulihlazo. Elimelika liyaqiniseka ukubana iDPRK isanda kuhambisa izikhali zakuqala kunkampani yezimeleyo eyakwele Russia ethiwa yiWagner eyiyona eyahlawulela lezo zikhali njalo eyiyo elenkulungwane zamabutho athunyelwa kwele Ukraine, kutsho unkosikazi Thomas Greenfield kumbiko wakhe. Ngenyanga kaLwezi iDPRK ihambise amarocket lemicibisholo ama-missile kwele Russia ukuba lezi zikhali ziyasetshenziswa yenkampani ye-Wagner ngenye ingxenye kungenxa yezigwebo zezomnotho kanye lokwenqabela ukuthengiswa kwempahla ephuma kwele Russia ngaphandle kwelizwe osokubangela ukuthi inkampani ye-Wagner izule emhlabeni jikelele idinga abangayithengisela izikhali ukuthi isekele impilo le-Ukraine. Ngokuhlolisisa kwethu, izikhali ezathengiselwa inkampani ye-Wagner kazisoze zilethe mehluko omkhulu kusisindo sempilo lele Ukraine, kwengeza unkosikazi Thomas Greenfield. Kodwa siyakhathazeka ngoba i-DPRK ihlela ukuthengisela ezinye njalo izikhali kunkampani ye-Wagner. So kule minyaka ethize uhulumende wele Russia esebenzisa inkampani ye-Wagner ukusekela izihlelo zakhe ezilengozi kanye lemigomo yamanye amazwe aqeda uzinzo lapho ezama ukubonakala emazweni e-Middle East kuze kwazile Africa kanye lakwele Ukraine. Ukuthenga izikhali kwele DPRK ezokuyasetshenziswa ekubhidlizeni ele Ukraine inkampani ye-Wagner sokwengeze ukungahlaliseki esiqintini somhlubulo we-Korea ngokupha i-Pyongyang imali engasetshenziswa ekuqhubekeleni phambili ilolonga njalo ithuthukisa ukubumba izikhali zombhubhiso kanye lenhlelo zama-missile. Ukudluliselwa kwezikhali lezi kwenzakala ngesikhathi lapho i-Pyongyang engeze inhlelo zokuvula imicibisholo ama-missile amaningi okwamagama njalo angakaze abonwe ngomnyaka ka-2022. Enye ngayinye yalama missile eseyephule izinqumo ezimbalwa ezomkhandlu wokuphepha i-Security Council okuzamela ukuthi le DPRK liziphendulele kulumkhandlu. Ngaphandle kokuvikela i-DPRK ezenzweni ezingekho emthethweni, ele-Russia lalo liphatheka kuzenzo zalelo lizwe ezingekho emthethweni njalo ezisongela inhlalakahle yamanye amazwe, kuqhubeka unkosikazi Thomas Greenfield. Ele-Russia lalo selibambisana lalezi zenzo. Ele-Melika lizavusa lolu daba kumhlangano ezayo eyomkhandlu wezokuphepha eyomanyane wamazwe i-United Nations Security Council. Ele-Russia kuzamela liziphendulele ngokuthenga kwalo izikhali kwele DPRK nakwele Iran okungekho emthethweni ukuqhubekisa impi yalo lele Ukraine.
Lapho belilalele udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika. Kuhlelo Woza Friday kuliviki sileqembo elicula umdumo kamaskandi elizibiza ngokuthi 2+2 umkhando ozikhandayo. Lona ke liphethe isingle yalo entsha. Untungamile inkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Isihloko salingoma sithi iJean neBethu. Umthokozisi Dube ngumholi weqembu.
Sanibonani, sanibonani. Sizwe sakithi, sizwe sinyama. Ngizalwa eCholocho endaweni yakoNgqulu. Kanti ngokuhlala ngihlala eCosmos City eGoli ukuzama impilo. Umculo ngiqale ngo-2021. Ngakhipha i-album usizwe sakumthakazi ngabuya last year ngenyamazane ezacile ngezi 24 zika December ngathi ayi ithi ngenzele abathandi bomculo isingi track osihloko ijini nebhezi
imvunulo yakhondo sina singamafina siyawukhoza imvunulo yakhondo sina singamafina siyawukhoza imvunulo yakhondo
lisithi iJean nebhethu kulingoma likhuluma ngani kahle kahle
inhloso yokuthi ngithi iJean nebhethu lapha bengikhuza okanye bengakha abafowethu ngoba ngiyabona isizwe sethu isintu siloko sihamba siyaphela siloko sihamba siyaphela kanti kuqala imvunulo ibinendlela yokuthi imvunulo igqoka kanjani manje uthola umuntu egqoka ibheshu uthole egqoke neblugwe uyabona okanye egqoka isudu so into yakhona igcine ingasabukeki kahle uthole sesikhulunywa kabi so nje nami bekuyindlela engakha ngayo
abangathanda ukuxhumana lani balithola njani
itholakala kuwhatsapp ngokuyifonela ungayifonela ku 062 37 45 636 ngiyayiphinda 062 37 45 636 umkhando ozikhandayo akuvalwa iqembu lami eliselisha ngane zakwethu ngicela isapoti ngicela ukukhuliswa yini akekho umuntu oyongikhulisa ngaphandle kwenu ma ngabe kuwukuthi kuyakuthokozisa lokho engikwenzayo ngiyacela ningisapoti ngane zakwethu isponsa yasicela mpela ma singabe sikhona
ngikhanda ngikhanda ngizale tholo endaweni yabo ngqo kanti indunyana ngiphethe ungqo ngibindulisa ukubonga kubo bonke abathandi bomculo wami abathi siyofala oba khona qhawela kini unqobani ufoka tsheni le phansi emajopo uprimu le phansi emajopo ingunikazi le nkani unokhanya katsheni le phansi komazibiso uNtandokazi kacheni lephansi kombamba umzilo bomvu ngithi ngiyabonga kubo bonke noma ngasanibalanga nonke bafowenu isikhathi yisona esisingane kakhulu wedije kanti wasewenze njani laphana mngane wami ngiyishukela ngithi ngiyishukela ma ngithi qhamthuzi ngelokhu udlaleyo ngiyezifayizayo ngiyadlula-ke la wempongo nangashongo phela mngane wami ukuthi oyeke umculo wobuya ndoda namancoko ngangidlalela nje mfanami ake sihleke ake sihleke ake sihleke asihleke mfana wami ungezwa muntu kusho ukuthi nawe uwumfanekiso kajesu hayi kusho ukuthi umuzi ngawangampela kunkulunkulu ngithi ndlulisa ukubonga kubo bonke abantu abangisapotayo ebusuku nemini bethi siyovala ofakho awuthi mbongi nje bo uthi cofacofa lapho kuyena siyabadingela siyabadingela labo abakhuluma kakhulu abathi kwanjebomva yithi ingoma umbuzo wami uthi kanti ubani umele ebhala ingoma uinjiniya noma umculi ngiyanishiya kanjalo
Sase sakhumbula ekhaya amadoda aphuma etsholotsho becula besegoli bazibiza ngokuthi 2+2 umkhando ozikhandayo lengoma zabo ezimnandi okwamagama. Sesigqiba namhlanje uhlelo lwethu ngohulumende weZimbabwe obelomkhosi wokunanza ilanga labakhubazekileyo emaboleni ezansi yemandebeleni lapho ezama ukulimukisa uZulu ngamalungelo abakhubazekileyo. Sizona kugcweleyo kuntatheli izindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu.
Abantu abakhubazekileyo basezansi emandebeleni bajabule okumangalisayo ngokuba lomcimbi wokunanza ilanga labo obekumele linanzwe kunyanga edluleyo kampalakazi. Emele uSenator Ishmael Joe omela abakhubazekileyo ezansi emandebeleni unkosikazi uNdiya Ngwenya uchaze ukuba abakhubazekileyo kumele baphiwe amathuba afana labangakhubazekanga.
Sikhangelele ukuthi khona bahanjiswe ezikolo ngeminyaka eyiyo elungeleyo ukuthi behambe esikolo sukela ku-ECD beze befika lapha benelisa khona ukuthi lapha oyenelisa ukufika noma ema-university uhulumende ulayo imali yakhona yokuthi ababhadalele.
Umnumzana Chriswell Nyakujka umqondisi ohlangothi lwezenhlalakahle kaZulu eMathebeleni South olwe-social development uchaze ukuba imali yabafundi abakhubazekileyo ikhona ngaphansi kohlelo lwe-disability fund. Umfundisi Whiteman Moyo omela abalobala uthi kuhle ukuqakathekiswa kwamalungelo abakhubazekileyo.
Kwalamhlanje ngolokuqala ukuthi abantu abakhubazekileyo bazizwe bezigqaja kakhulu, bazizwe besempilweni njalo lolu suku bekuqakathekile ukuthi alubalungaphindwaphindwa njalo ngokuthi sizizwe sibili siphakathi komphakathi. Umuntu wonke okhubazekileyo uzizwile ukuthi laye uyaphila.
Okhubazekileyo engumculi ekhezi umnumzana Bheki Impilo Sibanda yena ukhala ngokuthi kabatholi sizo lwemali lokubancedisa kunhlelo zabo zokuzithuthukisa.
Khulukhulu mina ngakutsho njengathi abantu abatsha sinezinto esebesizenze kodwa ngokuswela mepha engxenye lokuswela kuncediswa kube sekusiba nzima. Ngoba ngikhuluma kunjenjenje le qembu endicreatileyo elethokozani Super Sound ngilabantu abatsha ngilabanye abakhubazekileyo but ngokuswela i-PM system yokuthi sisebenze kusuka kube nzima.
Ukhansela ka-Ward 10 emaphisa umnumzana Thabisa Moyo uthi kuhle ukuqakathekisa amalungelo abakhubazekileyo.
Kutshengisa ukuthi lathi esingakhubazekanga kuyabe kukuhle kakhulu ukuthi sihlale sibambene ngobana bayingxenye emuli njalo kuzahlala kunjalo. Lathi futhi kungenzeka ngelinye langa sivuke sikhubazekile kodwa ke kumele samukelane.
Unkosikazi Bonyi Fuyane olomna wakhe okhubazekileyo ngomunye wabakade bekhona emcimbini.
Qakatheke kakhulu ebantwini abakhubazekileyo ngokuthi labo bananje bafanele labanye abantu abafana lathi bangajiywa ngaphandle kuzo zonke izikhathi.
Lanxa ilanga labakhubazekileyo linanzwa emaboleni ekhezi emkhosini oqoqwe lugatsha le-public service labour and social welfare lalimele linanzwe ngenyanga edluleyo kampalakazi mhlaka-3. Ngomnyaka odluleyo ka-2022 leli langa ele-International Day of Persons with Disabilities belinanzwa phansi kwendikimba ethi Transformative Solutions to Inclusion Development, The Role of Innovation on Fueling an Accessible and Equitable World. Ngimele iStudio 7 isemaboleni ekhezi, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live talk namhla sikhangela udaba lokwala kwamalunga edale lePhalamende ukwamukela ugwalo olwahlukanisa imingcele yokuvota olwePreliminary Delimitation Report olulotshwe ngabeZEC. Singekehlukani sihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Ikomiti yePhalamende ebekwe ukukhangelisisa ugwalo oluqoqwe ngabekomishini eyeZEC olwePreliminary Delimitation Report. Ithi ugwalo lolu aluhambelani lesisekelo sombuso welizwe. Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngembono ehlukeneyo ngokumiswa umsebenzi kukamqondisi obona ngezempilakahle kumansipala walelo dolobho uDokotela Edwin Sibanda Mzingwane. uhlelo Woza Friday kuliviki bese leqembu elicula umdumo kamaskandi elizibiza ngokuthi 2+2 umkhando ozithandayo abaphuma eCholocho. Sesimgqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo, yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi asibaneni njalo kusasa kusihlwa ngo-7:30. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.